Sangano iri raburisa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika kwete kunyomba vatongi vematare edzimhosva vanenge vaita basa ravo zviri pamutemo. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe ekushora pamwe nekupoma uroyi vatongi vatatu vedare repamusoro vakabuda nemutongo wekumanikidza vaive mukuru wevatongi vematare edzimhosva Valuk Mahlaba kuenda pamudyandigere. Rimwe gweta rinoshanda neSouthern African Litigation Center amai Tambudzai Gonesa Manjonjo vati sangano riri kushora zvakaitwa navaZiyambe uye riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika.
Mashoko avaZiyambe anovhundutsa nokuti mutemo unotendedza vanhu vanenge vasina kugutsikana nemutongo wedare kuti vasvitse nyaya yavo kumatare ekumusoro kuti iongororwe patsva. Kutsoropodza nekutyisidzira vatongi hakutendedzwi nemutemo wemuZimbabwe kubva pabumbiro guru remutemo nemitemo midiki uye nepasi rose, nokuti zvinokanganisa kufamba kwebasa revatongi avo vanofanirwa kutonga vasina kutya kana rusaro.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vade wamazinga vatiwo zviri kuitika pamusoro pematare edzimhosva muZimbabwe zvinoita kuti matare ashaye chimiro chakanaka.
Zviri kuitika muZimbabwe pamusoro pematare edzimhosva hazvina kunaka, zvinokonzera kuti matare edzimhosva eZimbabwe ashaiwe chimiro, asvorwe uyezve ashaiwe simba, nekuti tinoona kuti hurumende yakatanga nekuvandudza bumbiro remutemo renyika kuti masimba mazhinji apiwe kumukuru wenyika kuti agadze vatungamiri vematare edzimhosva. Nekudaro zvava kuitwa iko zvino zvekuenda kumatare vachiredza kutasurana vachiti vamalava vadzokere pabasa hazvisi izvo, zvinobisa chimiro, zvinobisa hunhu kuna vamalava vacho uyezve kumatare edzimhosva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaZiyambe pamashoko eSouthern Africa Litigation Center, asi mutauriri weZANU PF mudunhu reJohannesburg Bekwa Kennedy Mandaza vati hurumende inotungamirirwa nebato ravo inoremekedza kodzero dzevatongi vematare.
Bato reZANU PF pamwe nemutungamiriri wedu vamunangagwa vanotedzera zvisungo zvese zviri mubumbiro remutemo wenyika, zvikuru sei kupatsanurwa neindependence yejudiciary, executive neparliament. Naizvozvo President Munangagwa pamwe neZANU PF vakatambira mutongo wakapiwa nemajudges maererano nenyaya yava kumatare. Zvisinei kuti hatigutsikane nemutongo wakapiwa, nzira dzatichashandisa dziri pamutemo uyezve tichaita zvose zvinodiwa nevematare.
Nyaya yekumanikidzwa kwavamalaba kuenda kumudyandigere iri kupikiswa nehurumende mudare repamusoro-soro. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vakaudza Studio 7 neZuro kuti vari kupikisa mutongo wakaitwa panyaya yavamalaba kunyange hazvo sehurumende vachiremekedza mutongo wakaitwa nedare repamusoro nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.